Ndingathi yayimimanzi ndakangotanga kare kuma 2001. Asi kuzoti vanhu vazona sokuzoziva kuti hakune chikwata chakati cheGaza neBodrum Express takuchizoonekerawo kuvanhu 2020. 2021 ndopatakazotsikisa damarefu redu rinonzi Rudo Inzira, rine masongo anokwana kuita 6. Rudo Inzira, Mukoma Peter, Vakandimaka, Nehanda, Zororo.
Muri kutambirwa sei neveruzhinji? Tinoona kuti vaimbi vanorova musambo wamunorova imi wesungura uyu mawanda.
Ndinoona kuti veruzhinji vari kutambira misambo yedu zvakanyanya, nekuti pese pendinotombofambawo ndinosangana nevanhu vechitombofunza kuti ko madii hatichakunzwi mazuva anaya, mangonyarara chii chiri kuitika? Vanhu vari kutokomplena kuratidza kuti vanhu vari kutambira misambo yedu zvakanaka. Uye zvakare nekutemberera kwatinenge tichiita kuti vanhu vazive kuti tiriko tichimboitawo mashows nekudii nekudii, tiri kutendera tichipindawo muvanhu kuti vanhu vazive kuti kune chikwata chinonzi Gaza neBodrum Express muguta reMasvingo.
Matambudziko apiwa muri kusangana nawo mukuita basa renyu remimhanzi Mukoma Gaza?
Ichokwadi ichocho, dambudziko rezvekushandisa ndozvinotikonzeresa kuti tiite sekunge hatiko. Isusu tiriko, nekuti kuti tikwanise kuita mashows kunzvimbo dzakasiyana kuti vanhu vazive kana kuti petinenge takokwa, ivo vanenge vatikoka vacho havatipi system chavo, vanongoti uyai mungoperforma. Saka isusu nekuda kwekuti tizikamwe kuti tiriko, tinozonge takuhaya system. Kana tisitorinawo mari yekuhaya system, hatikwanisi kuenda kuperforma panzvimbo yacho iyoyo. Ndokunyarara kunozongoitika kune vaimbi vari kusumuka vakaitawo sesusu. Ndiro dambudziko ratinosangana naro, kuti shungu tinenge tinadzo asi zvekushandisa ndozvatinenge tisina kuti tikwanise kuperforma nekuzikamwa kuti tiriko.
Saka matambudziko aya muri kuakunda sei?
Matambudziko aya anonetsa kuti timakunde, asi shungu tinenge tinadzo.
Vanenge vachidawo kuteererai vasingakwanise kuuya kwamunenge muchiridzira, vanokuwanai papi kana kuti vanowana papi mhanzi yenyu?
Albhamu yedu Gaza neBodrum Express inowanikwa paYouTube, zvakare nepaFacebook inowanikwa ipapo.
Ndekapi kambo Mukoma Gaza kamunoda kuti tibude nako mudariro?
Kambo kwendinotarisira kuti vateereri vange vechinzwa kambo kubva kuGaza neBodrum Express kanonzi Rudo Inzira yokubatana.
Thank you. manje muviri wangu manje andisi kurwara ba asi mwana wenyu mama wandiponda ponda 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 moyo wangu manje.